Tingozikanzura kana pane vanhu unouya uchityora mzura iwe uchinyepa eta zibeta ndingokupambura zvanyanya wanyanya manyanya kuketura ndakuzeza muchetura every day eat and the say I'm feeling some type of way.
Baby, how did they?